Vatambi vakawanda vane mukurumbira munyika vari munzira kuenda kuzvikwata zveSouth Africa vachitiza mari shoma shoma yemuhoro iyo vanotambiriswa nezvikwata zvemuno. Kunyange hazvo nyaya iri kutaurwa nezvayo iri yekusiya basa kuDynamos kwaChristian Epupa achienda kuBitvetsBit. Mutambi weCameroon uyu haasi ega ayevedzwa nemari yemuhoro iyo iri kuvimbiswa nezvikwata zveSouth Africa. Mashoko atinawo anoti John Juwawo weCapes United naGerald Takwara weFC Platinum vari munzira kuenda kuSouth Africa, uko vawana basa kuchikwata cheAyax Cape Town icho chaimbotambirwa naKaitano Tembo naWilfred Mugei. Juwawo anga ari kuSouth Africa kwesvondo rese achitariswa matambiro ake neAyax Cape Town, asi Takwara ari kuenda pasina kumboongororwa sezvo chikwata cheSouth Africa ichi chakafara nematambiro ake apo aive kuSouth Africa makwikwi eCOSAFA Castle Cup. Mashoko ari kubva mumucha weCapes United anoti Dominic Chungwa naDevon Chapa varamba kunyorerana chibvumirano chekutambira makepekepe mwaka unouya, zvichinzi izvo vari kumboongorora mamiriro akaita magwaro ebasa avapiwa nezvikwata zveSouth Africa. Kuenda kuri kuita vatambi ava kuSouth Africa kwauya makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League aine masvondo matatu chete achangopera, pachiita mubvunzo kuti ko pachatanga mitambo yemwaka unouya vatambi vanenge vabuda munyika vangani. Maneja wevatambi venhabvu vaGeorge Deda vanoti vatambi vari kuenda kuSouth Africa ava vari kutsvaga raramo yakanaka sezvo nhabvu yemuno isingabhadhare zvakakwana nemhaka yemamiriro ezveupfumi munyika.
Kuripwa kunoita vatambi, kazhinji tinotarisira kuti mutambi kana atamba bhora azosvika pamapedyo ekuti amira kutamba bhora ave munhu anokwanisa kuzoudzawo vamwe vanhu kuti pandakatamba bhora hezvinei vakomana ndakawana mupanda wangu uyu wendigere, ndakakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro. Mari dzemuno nekushanda kuri kuita pachirungu yavanoti ikonomi yedu, zvinhu zvetiri kuona zvichinetsa kuti vatambi vebhora wave vanhu vanoitawo upenyu hunonzi upenyu, tichitarisawo kune zvimwe nyika zvakaita nana South Africa.
Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti nyaya yekubva munyika kwevatambi venhabvu inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi sezvo mwaka nemwaka vatambi vari kutiza kuenda kunze kwenyika kunyanya kuSouth Africa.
Isusu tinofanira kuti isusu ligi yemunomu tiwane masponsors and tiite kuti isusu ligi yedu iite top of the range ifananewo nezvakaita sekuSouth Africa. Tinoti vanhu vari kutizira kunana South Africa nekuti vari kubhadharwa zvakanaka. Vamwe vari kutoenda paMozambique kusina kunova kusina bhora, vamwe vaakuenda kuTanzania kunova kunobhadharwa zvakanaka. Saka munomu tiri kusaraka tisina vanhu vanotamba bhora chaivo chaivo.
Chiri kunakidza ndechekuti kunyange zvikwata zvekunana Mozambique, Lesotho, Botswana neTanzania zvave kukwanisa kukwezva vatambi vane mukurumbira vemuno nemari inotodarika yavari kupiwa muno muZimbabwe. Vamwe vatambi venhabvu vepasi pasi kune dzimwe nyika vave kushandisawo zvekare nhabvu yemuZimbabwe kuita zita kuti vaendewo kunyika dzinobhadhara mari dziri nani. Vamwewo ndivo vave kushandisa nhabvu yemuZimbabwe kutenga vatambi nemari yepasi pasi vozovatengesa nemari yakawandisa mhiri kwemakungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.